Vachitaura mushure memusangano wechimakumaviri nemina yedare makurukota, kurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati rwendo rwavachasi runotevera nhaurirano panyaya yemagetsi dzakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe navaPhilippe Nyusi vekuMozambique pamusangano uchangobva kupera weAfrican Union wakaitwa kuNiger. Amai Mutsvangwa vazivisa kuti hurumende inokoshesa nyaya yemagetsi uye veruzhinji vachaziviswa nekufamba kwenguva zvichabuda munhaurirano dziri kuitwa navachasi. Svondo rapfuura, Zimbabwe yakabhadhara mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica pachikwereti chainayo kukambani yemagetsi yekusouth Africa yeEscom uye yasarirwa nechikwereti chinodarika mamiriyoni 20 emadhora ekuAmerica. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mamiriyoni 30 emadhora ekuAmerica kukambani yemagetsi yekuMozambique yekaora basa, izvo zviri kuita kuti isawedzerwe uwandu hwemagetsi ainowana kubva kumakambani maviri aya. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kushushikana nekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha uye yaita chisungo chekuunganidza mari yekugadzirisa dambudziko iri. Kurukota rezvemari vamutuli Ncube vazivisa kuti havasati vaziva kuti imari iri kudiwa kugadzirisa dambudziko iri, iro rapararira nenyika yese.
We're working out the details of the quantum in terms of the resources that are required.
Tiri kuongorora kuti tingade mari asi tinotarisira kuparura infrastructure bond pachinambo chokukwereta kana kutora mari muhomwe yehurumende.
Zvichakadai, amai Mutsvangwa vazivisa kuti Zimbabwe yapiwa rubatsiro rwemichina yakakosha yekushandisa muzvipatara inokosha miriyoni yemadhora ekuAmerica kubva kuUnited Arab Emirates neIndia. Vati kunze kwemichina inokosha mazana mana ezviru zvemadhora ekuAmerica, United Arab Emirates yavimbisawo kuvakiridza chipatara cheHarare Central. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti hurumende yakatengawo michina yemuzvipatara inokosha mazana matatu ezvuru zvemadhora ekuAmerica ichapinda munyika munguva pfupi inotevera. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vayambira vezvitoro zvemushonga vari kuramba vachitengesa mishonga nemari yekuAmerica kuti zviri kunze kwemutemo uye vacharangwa kana vakabatwa.
It's now law that you cannot charge in US dollars. So whichever pharmacy is found in
zave mumutemo, saka tiri kuyambira vane mafarmasi nemafarmacists kuti vasiyane netsika yekubhadharisa varwere mari yekuAmerica.
Dr. Moyo vazivisawo kuti hurumende yave kutenga mishonga nemichina kumakambani ekunze anogadzira zvinhu izvi vachiti vairasikirwa nemari yakawanda nekutenga zvinhu izvi vachishandisa vamiriri vemakambani aya muno avo vaivadhurisira. Vazivisawo kuti vave kuronga nemakambani anogadzira mishonga kubva kunyika dzakaita seIndia kuti azogadzira mishonga iyi muno, vachiti izvi zvinoita kuti mishonga iyi isvike muzvipatara nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.